tinokorokotedza hama dzedu dzefemili nevana dzedu dzemozambique nekuvhota nekutaridza munhu wavanobati avatungamirire ichite bato rine ukama hune udzoka kubva sure sorimwe femino tinovakorokotedza nekuti vame vedu yakatidetsera kuti ichiri kwezimbabwe iyo saka sicha tinonyesarira mutota nemozambique vaungana vakavhota vakasvara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko iwayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve efemino ediaspora vhote efemino munyika yezimbabwe ndo avakakorokotedza vakafarira kuti vanhu vemozambique vari muno vakavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelekshoni ekumozambique apera
asika vamarapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
avo ndomanhisisiro akaita vanhu zvaitorera asi ivo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoita ndechekuti kune chinomira nechatinenge tataura nechinenge chatadza nemukuru hatimiri nemanzisisiro anenge akamuteresa ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevanezvavakafunga tovabva nevanezvavakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii zvaitaurwa nemutungamiri wedu wamumanga
ko kune vamwe vari kutiwo bato rezanu p f rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava anc ingava frelimo kana mamapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoitwa ndechekuti aya mashoko chero muno munyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachindotiti pahunzi vai pahunzi vai vari vanenge vatora mari dzavatambisomu mari dzavaroma vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambenga isu tichakwanisa kudzora nyika iyi asi kana zvokona kuti vachindotsanangura kuti aiwa isu shoko reda haritii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachindopinda zanupiefu mukati nemhari dzavaitungazii